Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reNational Assembly rinoudzwa kuti kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo. Nyaya yava Ignatius Chombo pamwe neyava Kudzi Chipanga yonzwikwa mudare repamusoro nhasi. Ndinodzokora zvakare mangwana. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti wandu hwevanhu vanyorisa kuvhota hwapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDCT mudare reNational Assembly vaInnocent Gonese nhasi vaudza dare iri kuti kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaGonese vati kunyange hazvo mapurisa nemauto akazivisa svondo rapfuura kuti achange ave kushanda pamwe chete, mutungamiriri wenyika anosungirwa nemutemo kuti azivise vanhu chikonzero chekuti sei mapurisa ari kubatsirwa nemasoja pabasa rawo. Vanoti basa reparamende kubvunza kuti vamunangagwa vakaita zvavanosungirwa nemutemo here kana kuti kwete.
We have members of the defense force. They are assisting the police.
Tine mauto ari kubatsira mapurisa basa. Bumbiro rinoabvumira kuita izvi uye anokwanisa kuita izvi chete kana apiwa mvumo nemutungamiriri wenyika. Asi isu separamende pamwe neveruzhinji hatina kuziviswa kuti izvi ndozvave kuitika uye ndinofunga kuti mutemo unofanira kutevedzwa.
VaGonese vati izvi zvaigona kuitwa nechiziviso kana kuti general notice and statutory instrument mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vavimbisa vaGonese kuti vachataura navamunangagwa pamusoro penyaya iyi vagozivisa dare zvavanenge vaudzwa. Zvimwe zvikamu zvesection 213 yebumbiro remutemo zvinotaura kuti mutungamiri wenyika ndiye ane mvumo yekupa mauto basa rekuita, uye rimwe remabasa aya rinosanganisira kubatsira mapurisa mukuchengetedza runyararo. Zvichakadai, mamwe makurukota matsva akagadzwa svondo rino atanga kupindura mubvunzo muparamende nhasi, uye gurukota rezvekurima vaperenzi Shiri ndivo vabvunzwa mubvunzo yakawanda kudarika vese. Vachipindura mubvunzo, Vashiri vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti chirongwa checommand agriculture nezvimwe zvekubatsira varime zvibudirire mwaka uno. Vanomirira Harare Central vamurisi Zvizwai vabvunzwawo kuti hurumende ichaita sei nevanhu vari kunyimwa mbeu nezvimwe.
Pasati paitwa restore order tainyimwa isu veopposition mbeu nezvinhu zvecommand agriculture. Vamwe vacho munongozvinzirawo munomu kuti vamwe vaitotinyima vacho vanoti vamuno tiri muhurumende tsvakudai. Saka tinoda kuziva kuti zvatava munew era. Saka tinoda kuti tizive kuti muchavhura here kuti vanhu vese vanoda kuita command iyoyo vakwanise kuti vawane kunyanyanyanya vanga vasiri kumusangano wezano PF.
Asi Vashiri avo vati vange vagara vari muzvirongwa zvakaita secommand agriculture vati hapana zvimatongerwo enyika pazvirongwa izvi.
Murimi wese ari muZimbabwe anokodzera kuwana mainputs kana ari kucommand agriculture as long as aita meet criteria inenge ichidiwa anowana. Kana iri presidential scheme munhu wese anopuwa, hapana rusarura rwunzi munhu ndwebato rekuti hakuna mutemo wakadaro.
vanomirira kuwadzana East Vanelson Chamisa vange vachidawo kuziva kuti hurumende ichaita sei nenyaya dzemapurisa anongomira pese pese mumugwagwa achitorera vanhu mari. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vati mangwana chaiwo vari kusangana nevakuru vakuru vemapurisa kubva kumatunhu ese munyika kuti vagadzirise nyaya iyi. Zvichakadai, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vazivisa kuti mangwana vachazivisa dare matanho ari kutorwa neveZimbabwe Electoral Commission kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu pakunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muri yekwa Timothy Stamps yaramba kutambira chikumbiro chehurumende chekuti vaStamps varadzikwe kuHeroes Acre muHarare ichiti inoda kutevedzera tsika yavo yekuradzika mufi kuburikidza nekumupisa oita dota. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera. Tine urombo tichakupai nyaya iyoyi, asi iko zvino tombokupai nyaya yekuti dare repamusoro nhasi raratidza kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende kuti nyaya dzakakwidzwa kudare repamusoro nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiriri vechidiki muZANU PF vakudzanai Chipanga Dzinzwikwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kuri kuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumirira hurumende panyaya yevaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare raMajor Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga vaLove More Maduku vatsinira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nzira yavo yekuti vava pamwe vava kutyawo kuti vanhu havanokwanisa kuzobudiswa, saka zvese zvokuti taakupostpona toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu havagara muchitorongo because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chibe.
VaMadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana Chombo navana Chipanga vasapuwa be, havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzike nhasi kuti vaone kurisponda, vauya futi nhasi vasina kurisponda. Saka tazowirana mudare kuti ngavachiresponda nhasi, vakarega kuresponda kana kusare kunyaresponda kuti nyaya yakunzwika mangwana. Saka tiri kudzoka zvemudare mangwana musi wechina na9 makuseni.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuGlenlawn muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU PF. Vasungwa vaviri avo vakasungwa pakapindura masoja zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mu mhuri yevaive gurukota rezveutano Dr. Timothy Stamps yaramba kutambira chikumbiro chehurumende chekuti varadzikwe kuIros Eka muHarare ichiti inoda kutevedzera tsika dzavo dzekuradzika mufi kuburikidza nekumupisa ovigwa ari dota. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vana vava Stamps vataura parufu varumbidza zvikuru ushamwari hwanga huripo pakati pavamugabe nababa vavo. Vana ava vatendawo zvikuru nekubatsirwa kwababa vavo navamugabe pamwe nehurumende yavo. Mumwe mwana wava Stamps, vakino Ronald Stamps, vaudza Studio 7 kuti vamugabe vakavanyorera tsamba yenyaradzo uye vakataura navo parunhare vachiratidza kusuwa kukuru nerufu rwava Stamps.
As you know, he passed on a letter of condolences.
Sezvo munoziva vakatinyorera tsamba yenyaradzo. Ndakataura nemhuri yavamugabe nezuro manheru vakataura mashoko mamwe. Hapana zvimwe zvandingagona kutaura asi vakataura kuti vane chido chekutishanyira kana tapedza chiitiko chanhasi.
Mhuri yavaStamps yatendawo zvikuru kupiwa kweruremekedzo kuna baba vavo kuti vave gamba renyika, asi vakati tsika nezvido zvababa vavo ndozvaita kuti vatore nzira yekupisa mushakabvu. Izvi zvatsigirwa negurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vati mhuri yekwaStamps yasarudza kupisa mutumbi wemufi. Asi vaParrenyatwa vati kuHeroes Eka kuchangoiswa mucherechedzo weguva ravaStamps.
Tsika yavo vanocremate, vanovapisa, votora maashes acho vopiwa kufamily. Family ndo inoziva zvekuita. Asi paHeroes Eka paniswa a plaque. Ukaona fanika pa wa Edison Stole. Havasipo asi pane plaque ine guwa rinenge riri hafu. Haris full guwa. Ndozvo vachaita kuna Stamps. Ndobe plaque.
VaParrenyatwa vatiwo hurumende yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushayika kwevaimbova gurukota rezveutano vaStamps. VaParrenyatwa vati vaStamps vanga vari chiremba wevanhu vese vachibatsira ruzhinji pamwe nekudzidzisa vamwe vana chiremba.
Stamps aivari munhu ane mwoyo wakanaka. Aivari chiremba wevanhu vese. Ende wazviona iwe kuti aida kubatsira kwakawanda. Saka tinomutenda zvikuru, akatifundisawo zvakawanda.
Gurukota rinomirira dunhu reHarare, amai Miriam Chikukwa, vatsigirawo mashoko aya vakati Dr. Stamps vakabatsira mukuvakwa kwezvipatara munyika pamwe nekurwisa denda reHIV and AIDS.
Dr. Stamps ndo vakava ini ndakatanga kuvaziva nguva zhinji. Vari munhu anga uchiona vachiva ari minister wehealth vachivaka mahospitari mazhinji akavakwa after independence. Vakanga vari mumwe vanhu vakaita ende ivo ndivo vaive leader. Ndichikureva kwanguva yavaive ivo minister vaParrenyatwa vatitoti deputy kuratidza kuti vaive munhu ano mentor futi. Nokuti zvakuti vaParrenyatwa ndinoti vakatofunda kwavari. Uyezve vakanga vachirapa vanhu nemwoyo wavo wese. Vaida munhu wese kunyanya vana vadiki nevanhu vane HIV, vanhu vane macronico, ndikati zvirwere zvinonesa kurapa zvisingarapiki. Vaivada nemwoyo wavo wese kuvaisa padyo pacho. Saka ini kwandiri ndinoona ari munhu wokuti vazorora zvavo asi mabasa avo acharamba achionekwa.
VaStamps avo vakashaya vaine makore makumi masere nerimwe vasiya mukadzi nevana vanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson nhasi vati America ichiri kufunga kuti pane mukana wakanaka chose werunyararo pakati peIsrael nevePalestine. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kugadzirira kutora danho rinokonzera mutauro rekuti vati Jerusalem ndiro guta ravanocherechedza kuti rive guta guru reIsrael. Vari kuBrussels vaTillerson vati vaTrump vakazvipira chose muurongwa hwerunyararo kuMiddle East vachiti vane chikwata chavakatoisa icho vaTillerson vati chiri kushanda zvakasimba mukuedza kuunza runyararo. vakurudzirawo vanhu kuti vateerere zvakadzama mashoko ava Trump ose. Ndege hondo yeAmerica yerudzi rweB1B yabhururuka nepamusoro peSouth Korea nasi. Sehumwe hweurongwa hwekudzidzira zvehondo hwemubatanidzwa hwenyika mbiri idzi. Chiitiko ichi chinouya svondo rimwe chete North Korea yaedza chombo chayo chinozivikanwa kune dzimwe nyika kuti chinokwanisa kusvika kuAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirana kutanga mabhizimusi kumusha zvichitevera kushanduka kwehutungamiri hwehurumende. Vakawanda vevanhu ava vanoona sekunge kupinda kwemutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa kwavazarurira goni ravakanga vachitadza kuzarura kwenguva yeutongi hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakamanikidzwa kubva pachigaro nemauto mwedzi wapera. Mumwe vari kunze kwenyika vari kukurudzira kutora mukana wekutanga mabhizimusi kumusha ndava Martin Guni, vanova mukuru wekambani yeCentury Business Academy Private Limited iyo yakavambwa kuSouth Africa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika uye zviri kuitwawo nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni.
Izvino takatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe tongoti mashonde mashomane napfuura. I think tiri munguva inonakidza zvikuru kana muri vanhu vanofarira zvebusiness, nekuti pachinja hurumende kubva kugovernment yanganga isingape ingati mainvestment opportunities kumacompanies ari besi kunze kwenyika. Even vana vemuZimbabwe zvanga zvakavaomera kuti varane mabhizinesi avo. But right now tine new dispensation iripo, tine government inowani iripo, ende pana president ari kutaura zvine chekuita nebusiness. I think kana uri munhu anofarira business, we very much like what the president has been saying ever since he took office for the last few days. Saka ndinoona sekuti I think vanhu vese vari kunze kwenyika ka kana vakatarisa madevelopments esaya, I think vanofanira kuva nekufarira kuti neexcitement yekudzokera kuZimbabwe kunoita business. I know pane zvisari zvagadzirika zvakati but munoziva dzimwe nguva tinofanira kutora advantage yemaopportunities yakatange aya. Even zvisati zvava 100% correct, but I think we are on the way to recovery. Saka ukagara wadzokera kuZimbabwe ukaneta establish some sort of business in this kind of environment, I think unokwanisa kudyara miti yakasimba kuti pazvino zvinyatsofamba zvakanaka pamberi apo. I think unenge wane nepotsini rinani chaizvo kudarika vazhinji vanoda kuzouya later. Tinofanira kunotora advantage situation iripo yezvinoizvi. Ndoo maonero andinozviita.
Vazhinji vanogaro chema tichitarisa mutemo uyu we51.49% uri muZimbabwe. Imiwo hamuutyiri here mutemo uyu?
Tine government inewana zvandamboreva ya ichangopinda mupower. Well, tina president minewana, let me put it correctly. Atora chigaro mazoma shumane na atua. In fact, zvimwe zvandani chatozotaura ndozandoko na ungotaura izvozvo zvekuti I think ndozvo zvavanofanira kutarisa izvozvo president.
Totarisawo vaGuni pachavo. Business renyu ramuri kuita makanangana nei zvamunoita?
Business rangu rinonzi sezvandamboreva pakutanga rinonzi Century Business Academy. It's a consulting firm in skills development. Tinorana macourses akasiyana siyana kudzidzisa vanhu vari mubusiness vari mugovernment kuti vanofanira kurana sei maofisis avo, kumanaja mari, ende tine makosi akasiyana siyana. Also on the side tine aconsulting side yeita zvebusiness process reengineering kana kuti zvekubatsira mabhizinesi kuti ashande zvakanaka. Saka dzimwe nguva tinotora mabhizinesi ari kuda kuwaya kana kuti ari kuda kudonha, toisa timedi ikokoko. And then timiyo yonodi yondogara navo pasi ichivapa pfungwa dzakasiyana siyana kuti munofanira kudai dai 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 kuti bhizinesi renyu rite riende mberi. Tinoadvise vamagovernment akasiyana siyana. We have a platform inorana all across the sub-Saharan Africa and tinoendawo even kuAsia, particularly Dubai, Qatar, and tichatanga kuenzana kuIndia. And recently tatangawo kudi kuenda kuAustralia and some of the Caribbean islands. Tanga tiri kuFiji just a few days ago.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaMartin Guni vanova vakavambawo kambani inonzi Century Business Academy Private Limited kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vanyorisa kuvhota hwapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Kunyange hazvo chirongwa chekuedza kunyorisa vanhu vakawanda panguva imwe chete kana kuti blitz chiri kutarisirwa kupera musi wa19 zvita paine chinangwa chekunyorisa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe. Chikamu chekugumisira kana kuti phase 4 chakatanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nemazana vakawanda vacho vainzi vane vabereki kana kuti mumwe wevabereki asina kuberekerwa munyika vari kunzi maaliens vanonzi vakatadzawo kunyorisa kuti vange vachivhota. Vamwe vanonzi vari kutadzisawo kunyorisa kuvhota ndevaiva nezvitupa zvisinganyatsooneke. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration, Dr. Samuel Chindaro avo vanoti uwandu hwevanhu vanyoresa hunotogona kudzika kana pachitanga kupepetwa vanhu vanyoresa pari zvino.
Right, ndopataimbotaura nyaya kuti zvinodipenda. Zvinodipenda nokuti vanhu vavari kushandisa kuti vatore mifananidzo iyoyi nemafingerprint kuti vakawana training yakadini. Kuti vakwanise kutora mifananidzo nemafingerprint. Nokuti zvinogona kuitika kuti zvimwe zvacho matorero avanoita anokwanisa kunge asingazoenderane nemushini wacho paunenge wakuda kuzotanga kutsvaga vanhu vakadzokoredza kuti ukwanise kuongorora izvozvo. Zvinodipenda nekuti mifananidzo yacho nemafingerprint yacho zvauya kusevha kwacho zvakachena sei uye zvakatorwa zvakaita sei. For example, mucherechedzo ndewokuti zvinodipenda kuti mushini iwoyo paunotarisa chiso chemunhu hauvhiringidzwe here nekuti kwanga kune zuva, kwanga kune makuti kana kuti zvimwe zvinhu zvinokwanisa kugadzira kuti munhu musuva akatorwa ndakapfeka magirazi here. Mangwana acho pamwe paanozonotorwa kune imwe picture anenge asina magirazi kuti mushini unokwanisa kutarisa here kuti munhu anga ane magirazi neuye asina magirazi vanhu vamwe chete kana kuti uyu munhu angoenda akanogera ndezi akanotorwa zvakare munhu mumwe chete. Saka zvinhu zvaakuenderana nokusimba kwe mushini wacho yaanoti software yacho yaari kushandisa Apis kuti how robust is it kuti yakasimba zvakadini kuti inokwanisa kusakanganiswa nezvinhu zvakaita seizvozvo sekuti ndebvu munhu ana ndebvu ane magirazi ana magirazi kwainaya kwangu nezuva kana kuti akaisa make up kana haana kuisa make up. Saka zvaakuenderana izvino nokuti mushini wari kushandisa uyu unokwanisa kuongorora zvo zvakadare.
Saka huwandu hwevanhu vanenge vanyoreswa hunotogona kudzikira pana kana paakukwenenzverwa.
Zvinokwanisa kuitika, zvinokwanisa kuitika zvikuru. Zvisingaiti acceptable kuti katorwa zvisiri zvisingaenderana zvacho. Zvinokwanisa kuti mushini wacho paunenge wakuda kuzoongorora unokwanisa kutadza kuzonatso zviongorora wozopedzisira paita rimwe data risingakwanisi kushandisa rinenge rakolekwa. Saka zvakakosha kuti iye zvino vari kuti vakaregistra vanhu 3 million and vari kuexpecta kuregistra pedi dabu that number kuti varambe vachidzidzisa vanhu vosina pamwe neexperience vanoenda vachidzidza vachidziva kuti maconditions ari kudiwa nemushini wavo ndeapi.
Nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration Dr. Samuel Chindaro vari parunare kuBritain.
Vateereri veStudio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kwakadzikira mwedzi wambudzi panguva iyo kurwisana mubato reZANU-PF kwaitsviriridza. Sachigaro weZPP vaOK Machisa vanoti kunyange zvazvo ku kupindira kwakaitwa nemauto kwakadzikisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu zvakanyanya. Vanoda kuona mauto achidzokera kunogara kumabharagi kwavo. Tanonoka Wandi weStudio 7 aita hurukuro nava machisa pamusoro pegwaro ravo.
Kupindira kwakaita masoja kwakaderera kumbunikidzwa kukodzero dzevana veZimbabwe chaizvo, nokuti mukatarisa zvaiita mapurisa mumigwagwa zvaiita vanongofamba ndivo vanga vakatungamira chose pakutyora kodzero dzevanhu. Asizve handidi kusiya nyaya yeatingati mapolitical activists vanga vakatungamirawo futi nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Ko, kurwisana kwevanhu vebato rimwe chete makaona zvadzikira yakaita zvakwira?
Mapato ane uyezve matongerwo enyika ane dambudziko zvikuru pakuposteredza kana kumbunikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi. Katarisa mubato rezambia ndine mafactions anga achiti chise neanga achiti lakoke, mapato maviri ayo aita kurwisana chaizvo. Tikatarisawozve zvakare kunana MDC kwanga kune kurwisana kwanga kurimo mukati, asi kwakanga kwakanyanya kuwandisa kwanga kuri muzanu PF mairwisana mapato maviri DCP nelakoke.
Ripoti yaNovemba inoratidzazve kuti kuna vanhu vakawanda vakapa zvichemo zvokutyorerwa kodzero dzavo nemasoja. Chii chamakawana apa?
Muna November mune chekuita nekufamba, yatingati pachirungu freedom of movement, nemhaka yekuti masoja akapinda akakontrola Zimbabwe. Kufamba kwakasungunuka kwemwana kwevana veZimbabwe kwanga kwasiyani nekufamba kwemunana October nana September.
Pane zvamakawana muna Novemba, pane ratidzo here kuti zvinhu zvichaita nani?
Chikuru chatinotarisira ndechekuti kana masoja akadzokera kumabharaki, zvinoitawo kuti tichiziva kuti nyika yedu yadzokera paconstitutional order. Kungoona musoja ari mustriti hazvinyanyi kusungunuka, ari kusungunura vanhu. Ndaikumbirisa kuti dai waro masoja adzokera mabharaki, vanhu vadi vanyatsoitawo basa ravo sezvinofanira kuitwa munyika inenge isinga
sa chigaro weZPP vaOK Machisa vachitaura vari parunare kuCape Town, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova nhengo yeZANU-PF vaSi Lumumba vanoti vadzokera kubato iri nhasi sezvo vari kufadzwa nemafambiro ari kuita zvinhu zvikuru sei pasi pemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganyauye weStudio 7.
Chakaita kuti ndipinde mumusangano weZANU-PF mugore ra2012 changa chiri chekuti ZANU-PF yanga ine chitendero chaikapa nyika. Kubvira paikasunungura nyika, yakapa chitendero chekuti ichapa nyika upfumi hwayo hwaikaendera kuhondo. Hungave upfumi hweminda, hungave upfumi hwemaopportunity evechidiki, hungave upfumi hwechikoro. ZANU-PF yakaita chitendero nenyika yekupa nyika upfumi hwayo. Zvisinei ndapinda muZANU-PF, ndakaona kuti president wanga wasvika pachinhano chekuti wanga vasisiri kukwanisa nekuda kubudirira nechitendero chavakapa nyika. Ndo pandikasiyana nemusangano ndikati aiwa pano ndaguma musangano uyu hausisinei nevanhu ba. Sezvineiwo takabuda panze tikavarwisa, nekuti chatairwira ndechekutira kuti tidzokere patikatangira paya pekuti tinotodii kuti upfumi hwenyika huende kuvaridzi wavo. President Mugabe vabva paofisi kapinda president vamunangagwa, aiwa saka tinoramba tichirwisirei ZANU-PF yanakaka, saka tichidzokera tinosimudza basa patikarisira.
Asika vaLumumba vamwe vari kuti vaLumumba vanenge vatikasirei, mamaona sei kuti zvinhu zvasanduka?
Dambudziko nderekuti vamwe vacho vari kuda kundiudza kukasira nekunonoka. Iye azovaudza kukasira nekunonoka kwazvinofanira kuitwa ndiani? Azovaita makochi kana maticha ekuti ndivo vanonyatsoziva kuti nguva yekudzokera nekusadzokera ndeipi, ndiani wacho. Ndakatarisa politics mufunge, munhu wega wega anofanira kusununguka kusarudza bato raanoda. Handina kuti kune munhu handiye kuZANU-PF, handina kuti kune munhu ngatibudei muZANU-PF. Inini ndakazvimirira secitizen yeZimbabwe, ndasarudza kuti chitendero chandipikira kupolitics iZANU-PF.
avo vanga vari vaEC Lumumba vachitaura naMavelas Muchanganya uye weStudio 7. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Ntungamili Nkomo naStandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpalakazi 2017 ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa eHarare kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathathi khahlameza abantu abaningi eZimbabwe.
Idale lePhalamende lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kusemthethweni na.
Sokubona abantu babethathiswa ikungazi. Nokuthi kanti vele uhamba njani. Babebona ngamdokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube necurriculum yethu.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa umnumzana Augustin Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le eBorodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipolisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa iFN yakhala yabongolela. Iphephandaba leThe Herald lithi umpolisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela uMadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe izinhlamvu. Engakabotshwa uMadubula olipholisa le-support unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla eningi. Ukulwisana lokho kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Okhokhela amalunga edale lePhalamende kubandla leMDCT umnumzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumele kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwo isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we heard, Mr. Speaker, are pronouncements.
Esakuzoya uthina inkulumo yokuba abakubutho sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokho kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa
iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotector.
Ngakolunye udaba njalo oluthe lwahlafunwa khona edale lephalamende, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obed Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu, kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama-roadblocks into engathi adikhahlameza abantu abaningi ezimbabwe. Uhlelo lwama-roadblocks kalulubi, kodwa khanye lulubi ngendlela athi wasebenza ngayo. Yiyo into yokuqala engizadila la. Ngiyahlangana labo kusasa amapholisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapholiseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, uMpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo abavumelana ukuthi benze umthetho lowo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapholisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano silesho.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye inhlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-Marshall Perrins Shiri eveza ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasotsha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso ukuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotsha, kanti umgabo ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapholisa emgwaqweni liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So-ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela sotsha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotsha gawathembi amapholisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe. Ngakho abona ngani amapholisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapholisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofa kwelibutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapholisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakale kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapholiseni. Namhlanjena abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali akade bengazizuzi, ebese zihuquluzwa ngamapholisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo, ngokuba yibo vele asebebambile. Amapholisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edale lephalamende namuhla amalunga ebandla le-MDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisiswe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili, kodwa phela siyabuyela umuva vele ukuthi kanti vele yena umnangako abakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngamangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani, kodwa kuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority kumbe amapholisa ayehluleka ukwenza umsebenzi umsebenzi othile upresident njengomongameli welizwe acele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapholisa ngamasosha kukhulunywanga khona lokho ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasosha ngokuvikela ama-borders elizwe ngokuvikela i-independence yelizwe ngokuvikela umhlaba welizwe ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapholisa lapha besehluleka khona sekudingeka ukungezelela amandla okuthi mhlawumbe kulobu gebengu obuthize kumbe kulobu bobuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapholisa khona. Kodwa lokhu asikuzwanga ukuthi amapholisa ayehluleka, silokhu sigcine kuthiwa kwehluleka umgabe ukubusa kwamapholisa yikho esingakuzwanga. Baqondile-ke ukutsho kanjalo abe-opposition.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlano esezivaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana, abanye babo abayiziphepheli enkambeni eyeDukwi sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana yalile ukubanikeza ubuphepheli kodwa umthethandaba waphezulu we-High Court kade usanda ukunquma ukuthi bakhululwe esitokiseni abantu behlala kiso ese-Center for Illegal Immigrants edolobheni le-Francistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele eZimbabwe, kukanti abanye baye eNamibia leSouth Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba umnumzana Morgan Museki lithi kusele oyedwa kuphela oweZimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who is not willing to go back to Zimbabwe is the one who...
Kulomunye ongafuni ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kweSouth Africa, Namibia kanye leZimbabwe. Uthi angeke ebuyele eZimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqala ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kahulumende ebekhona eZimbabwe emavikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangenwa Emerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eDukwi refugee camp ngo-2008 umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqala ukuphindela ekhaya, iningi labalekela ukudlakela lokhu elikhona lisithi aliyindawo.
Uyabona laphana kulama-mixed, abantu abalaphana ba-mixed laphana. Abanye abayazi into ababalekele because baba ngo-2008 vele abantu bazukuthi abantu basha bathi bahati babalekele umdumo. Udlakela bangalungakafiki kibo, abanye vele bafisa direct udlakela. So aba-2008 laphana ababonanga lutho onjani.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yeDukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokhu kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israyeli abe-Palestine lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israyeli.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki beTalibani sebevunyelwa ukuvula iofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule impiko yokuthi balohlelo lombhoqazwe oqondiswe ngubokholo lwesimuslim lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathi ntambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolugatsha luzaqhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwa naye kuhulumende ngaphansi kohlelo lwenziramasanga commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe, njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyi kuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulumele intatheli izindaba zeStudio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo nge-new curriculum lokunye, yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamkhiphile kwi-curriculum yakhe ahambe layo, kambe nakuzwa ngapho ukuthi umntwana oku-olevel oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10 e-university, umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10. Ikusani khona lokho lathi abazali ukusithwalisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi zama-new curriculum alalaya umntwana abasalali bebana besenza ama-curriculum futhi bekukwenza abantwana kubafaka ku-risk yokuthi lakhe behamba besiyangena ama-ofisini lezindlini bebodwa kubafaka ku-risk yokuba-abused.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo. Usuke wabuko wananzelela ukuthi hayi ube phosisile wabe sezikorektha.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane, asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatisha akudala esesivele sikhona nasesijayele imfundiso yakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa-ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye curriculum vele iyanyundeza kakhulu abantu ilungele zethu ngenxa yokuthi kunengi okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesele klasini kushane ikakhulu kazingakhayela izikole ezithize siyawothi sekulabantu abangene emini kulabantuaodangene ekuseni abazali labantwana selikhala ngama-homework siyashaya kuzokushaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane and uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mncedisayo ngoba umzali yabevele edinyotho abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe so umzali yabethene enqume ethengisa amatamatisi senzani. So khonokho abantwana abaningi yabahlukuluza ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntaka kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi a-research yomsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole ngokuthola ukuthona idatha kangilayo ukuthi nami ngimenzinse. So yethu ukuthi abantwana laba abasayele emuva nxa sesikhangele ngelinge lezemfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokuncindezela okuthile and kunezindawo ukuthiyathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali sixoselanabo kakhulu bathi khona sebethi nza khonkhena ukuthi bona bacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi navy ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethu laphana ngangibhale khona wakuyilokhu umntwana pho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana ebesisawuthi uma engashiye abhalanga isikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezichiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulumele intatheli izindaba zeStudio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebratiswayo kungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhahlile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalament. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ama-MP and uDokora wayengaso-MP wayelethwe evela phandle. okwesibili mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kadokora yedwa kungaso ihlelo likahulumente, kodwa i-new curriculum entsha kwakuluhlelo lukahulumente. Okutho ukuthi lo uminista omutsha obuyayo uzalandela uhlelo lukahulumente olwavunyelwana kucabinet ukuthi kuzaba le-new curriculum ekhontinye njengoba ethilo. So ngibona ngani abantu babephathiswa yikungazi lokuthi kanti vele uhamba njani, babebona ngani udokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha.
Kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala, kutshonela ukufundwa, kufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho, okunjengamakhompyutha lamafoni.
Ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report eyayibhalwe ngondlela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani. But ngibona ngani noba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyi-introduce-a i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi, kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani, kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutho lokho lalokho lalokho. So ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into le yenzakalayo le i-wrong. But isikhathi esingabuza abantu ukuthi kati vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini, abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana, hayi into zokufundisa kazikho. But I think it's just ngingathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise, because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe, ababalisi la balungisiwe, abazali batheliwe. Xa ususa ukuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana nti engwana lapho kungenamagetsi khona uzayenzani, osedombodema uzayenzani, ngoba sumdisadvantage umntwana ofunde eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast, ukanti osengwana ngale icomputer kayilamagetsi le internet kayikho. So yikho lapho udokotela ayemele lohulumende wake bekulungisa. Otherwise I think isikhathi esiningabantu bakhala nje bathi bengakwazi ukuthi bakhalelani.
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa ngoVictor Ndlovu, umsekeli wakhe nguMark Martelli kusibaya sikaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eleAngola, iLesotho kanye leleNamibia. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa u-Omegas Banda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu, njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulo mncintiswano.
Ama-Young Warriors bahambile bafikile all is well. Khathesi mina na-trainer sikhuluma nje ukuthi ubambe nawe kulama injuries, ukhoach uvunele uyakholisa ungeukufika ku-final. Izahamba nani so next week sifika ku-final, siyathatha lokanawini abafana bethu banatonazangoko ama-preparations angambe kuhle kakhulu kakhulu, abantu bathabe kakhulu ukhoach bami.
Iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu yesePremier Soccer League, abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYata, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine, lapho abazadibana khona leqembu leLesotho. Kuthi komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C, iqembu leNamibia lizadlala leleAngola. Imidlalo yona iqale namhla, kodwa njalo emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup A, iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2. Kuthi kowesibili wesibaya sikaGroup B, iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup A ingagoqela eleZambia kanye leleUganda, kuthi amanye akusibaya sikaGroup B ngabalisa eleSouth Africa kanye leMauritius. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umtaka mali hayibo,
umpalo umpalo fele
umtaka mali yenga umtaka mali.
Sogabo ichahale cholocho uzinjazi amluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi lamlela singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Ukubelwa kudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawo eHarare kwachiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Idale lephalamende lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungameli Nkomo, salani ku Studio 7 Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.